manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo kurume 15 2020 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mamwe makambani makuru orambidzwa kutengesa pamusika wekunze izvo zviri kushorwa nedzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi.
Pane imwe rally yakaitwa vainge vachitaura nevanhu vakanga vachitaura kuti ivo vakanga vachitarisa kuti vanhu vavhota ndavanani. Kuitira kuti pavanozopa rubatsiro kune avo vanotambura vange vachingopa ivo chete vanenge vavhota
ZANU-PF yokunda MDC musarudzo dzemakanzuru asi ZESIN ichikurudzira kuvandudzwa kwemimwe mitemo yesarudzo
takanganisirwa zvisingaiti pamafields zvokuti tinokumbirisa mainputs akanyanya especially mafertilizers matopu kuti ivhuredu ridzoke panzvimbo bcause zhinji racho topusero racho rakanyatsosvika rakatobva nemvura
nhasi kwapera gore vanhu vawirwa nedambudziko recyclone idai asi vakawanda vavo vasina pekugara iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc Hurumende nhasi yaburitsa mugwaro rayo reGovernment Gazette kuti mamwe makambani matatu anoti Old Mutual, PPC Limited neSidco International ambomira kutengesa pamusika wekunze kwegore rose pachiongororwa kuti aifambisa sei mari sezvo paine fungidziro yekuti mashandiro avo aipa kuti dhora remunyika rishaye simba zvichienzaniswa nedhora rekuamerica hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kana vatauriri vemakambani matatu aya kuti tinzwe divi ravo sezvo nhare mbozha dzavo dzanga dzisiri kudayirwa Asi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University muzvinafundo Gift Mugano.
Tikwanisa danho riri kunokanganisa mamiriro eupfumi hwenyika nekuti pari zvino Zimbabwe iri kuti iri open for business. Sekutaura kwakaita President Mnangagwa. Kana uri open for business tinotarisira kuti mitemo inoiswa nehurumende inofanira kuti makambani akwanise kusununguka. Kuita business munyika saka kana taakusatenda kuti makambani makuru akaita seSidco Old Mutual nePPC havachakwanisi kutengesa mashares pasi rese iyo open for business here iyoyo zvaakureva kuti yataa opposite Zimbabwe is closed for business reason why makambani achienda kunotengesa mashares pasi rese vanonge vachida kuraise capital inova inoshandiswa kufinanza maoperations avo munyika right saka kana maakusatenda zvikureva tiri kuramba mari tabva kunze kwenyika ichibudiza kubva kutenga mashares nekuti zvatozarwa right zvoreva futi kuti makambani ari muno asina kusaspendwa vanenge vakutotya kuita business nekuti mangwana ndivo vanenge vakunorohwa
chii chiri kupa kuti dhora remuZimbabwe rirambe richishaya simba
tiri kuona hurumende iri kuti Old Mutual share Old Mutual ndo raikonzera red kublack market kubudikidza nerekunonzi Old Mutual implied rate raishandiswa kutreka exchange rate nerate iyo hurumende chaisi kuoona sekuti kuti rate ririkimbwa mutengo ikwire inhau yekuti mari mumaketi ishoma saka hatingagadzirisi rate nekuti tagura chinonzi Old Mutual implied rate nekuti asaspenda saka rate yeOld Mutual richadonha hazvigoni izvozvo hazvigoni kachose pane matambudziko akawanda kuitika mumaket asinei nekuita nerate reOld Mutual kare PPC kare reSidco madistortions ndiwo dambudziko guru remumaketi pari zvino
nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Sangano rinongorora nyaya dzesarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN rinoti sarudzo dzekuchimanimani Rural District Council Ward 16 neMagwe Rural District Council Ward 17 dzakakundwa neZANU PF dzakaitwa hadzo murunyararo kunyangwe hazvo paine mashoko ekuti vamwe vemuZANU PF vainge voda kushandisa chikafu mukutsvaga mavoti. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZANU PF vaSimon Kaya Moyo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Kuchimanimani vaCharles Chinamira veZANU PF vakaita mavoti churu nemazana mashanu nemakumi masere nemapfumbamwe, vaBrightwell Mudanda veMDC vachiita mazana maviri nemakumi matatu, vaOntivile Ndlovu veZANU PF vakaita mavoti mazana matatu negumi nematatu, uku Sindisiwe Mputi weMDC achiita mazana maviri nerimwe chete. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata sachigaro weZESIN vaAndrew Makoni.
Takatimira ndumwa dzedu kuti dzinge dzichiona kuti zvetiri kufambisa basa iri zvakanaka here. Ongoro yatakaita kubva kumaobservers edu anga aripo ndeyekuti izvo election hayo musi wevoting yafamba zvakanaka munzvimbo dzose, asi chiri kungo ramba chishingo tinedza ndicho chokuti vanhu vashomanana vari kuenda kunovhota. Tikatarisa maelections akaitwa muna 2018 mumawadhi iwawo nevanhu wandu wevanhu vanovhota gore rino nezuro, tinoona kuti washomeka zvikuru uri pasi peyatingati 50%. So chichinu chinongoramba chichingoti inetsa kuti koseiko zviri kuramba zvakadaro.
Makatanga kuongorora sarudzo idzi riini chaizvo?
Takanga tine atinoti long term observers vakanga vari munzvimbo idzodzo maelections asati aitwa. Zvakare takachinetsa ndechekuti pane imwe rally yakaitwa vainge vachitaura nevanhu vakanga vachitaura kuti ivo vakange vachitarisa kuti vanhu vavhota ndavanani, kuitira kuti pavanozopa rubatsiro kune avo vanotambura vange vachingopa ivo chete vanenge vavhota. Chinova chinhu chatisingatarisiri munyika ino kana zvichiitwa by election ingori muone ward. Ko patinenge takuita mageneral elections panozoitwa zvakakura kudini? So izvi ndo zvimwe zviri kutineta. Saka kurudziro yedu hombe ndeyekuti zveki nyatsoongorora mashoko iwavo ekuti pari kuitwa vote buying, yoona kuti ndezvipi zvingaitwe kuti pave neyatinoti lasting solution kudambudziko iroro, nokuti rakaramba riripo maelections atinoita uno muZimbabwe anongoramba achitariswa semaelections ari kuitwa asina kujeka.
Nderipi bato rakaonekwa richiita izvi?
Bato rakaonekwa richiita izvi ibato reZANU PF.
Tichitarisawo mugwaro renyu muri kutiwo ivo vevanopikisa ava vana kuendesawo mapolling agents kune dzimwe nzvimbo, zvanga zvichifamba sei?
Zvechokwadi ongororo yedu ndeyekuti ZANU PF chete ndo yakanga yakatumira nhumwa dzayo kana kuti maagents ayo mumapolling stations ose, asi avo vanopikisa vanga vari kuparticipatewo muelection iyoyo hatina kuona kuwepo kwavo mune mamwe mapolling stations, kureva kuti unenge wakasiyira bato rimwe chete kuti ringe richiongorora zviri kuitika ipapo. Chinova chinhu chisina kunaka.
Sachigaro weZESIN vaAndrew Makoni vachitaura vari parunare muHarare. Nasi kwapera gore kubva zvakawirwa vanhu vekumanikaland nemasvingo nedambudziko redutu mupengo remhepo nemafashamu emvura kana kuti cyclone Idai. Asi zvinhu munzvimbo idzi hazvina kumira zvakanaka uye vanhu vakawanda havana pekugara uye mazambuko akawanda haanawo kugadzirwa. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International rinoti muZimbabwe, Malawi neMozambique makawirwa nedambudziko iri zvakanyanya. Hamuna kuitwa zvakawanda nenyaya yekuti vanobatsira havana kuunza mari yakawanda sezvainge zvichitarisirwa. Mutori wenhau Lloyd Moyo ashanyira kuchimanimani kuti tinzwe zviri kuitika.
mamwe mazambuko edu ndechimani mani pamwe nemigwagwa zvichiri kugadziriswa zvopa kuti kusvika kune dzimwe nzvimbo kurambe kuchinetsa zvopa futi zvakare kuti vagari venzvimbo idzi vatadze kuita mabasa semazuva akare mumwe mugari wemunharaunda iyi amaileni Mondarera vanoti mazambuko enharaunda iyi anoda kuti agadziriswe nechimbi chimbi
zvigadziriswe chekutanga zvikora chechitu marod chechi 3 maclinic chechi 4 dzimba dzevanhu chechi 5 chikafu marodhi akatonyanya kushata because amweni mabridge mvura ikangonai because iri kungonai ari kuramba ichitodini ichitodambuka pane bridge rinolinge ndakopa and mushabiso rakatobva izvozvo mota dziri kufambira pai mumvura chaimo mumatombo saka vanhu vevillage vanongoronga vachi matombo asi hazvisi kubatsira because motikadiki hadzisi kudini hadzisi kufura vanhu vari kutofura ipapo netsoka saka anenge aina arwere aya zvinonetsa pane pasina chii pasina bridge nekuti anoti akasvika ipapo akumbotodzikisa futi murwere uya pai mumota apedzao mota yobira otosunde motikayani yobirerwese ozosvika futi pamberi apo semurwere saka mupadelei murwere chirwara siriasi unogona utodi unogona utofira nzira
mugari wekwahlabiso amai Hilda Hlabiso vanoti nzvimbo yavo ichiri kunetsa kuti isvikike
kweduko especially kushimanimani chikurukuru kazhinji inyaya dzemarodhi yes of course kugadzirwa akagadzirwa but hazvina kunyatsoperera mumabridges haasati aperera kugadzirwa zvekuti kwedu kushimanimani tinorarama nekutengesa mabhanana motika dzinouya dzichihodha ndo pane kurarama kwedu saka mumabridge haasati agadzirwa sengere pamuganga mutsangazi muganga ngasaidira kuzasi harisati ratombogadzirwa pane mazitombo ekuti motika dzinotosvika panguva yekutoita mabreakdown ipapo nenyaya yemazitombo nenyaya yemafuels takakanganisirwe zvisingaiti pamafuels zvokuti tinokumbirisa maimputs akanyanya especially mafertilizers matopu kuti ivredu ridzoke panzvimbo bcause zhinji racho topsero racho rakanyatsosvika rakatorwa nemvura ndo zvimwe zvinhu zviri kunyatsotishungurudza kwedu ikoko
mumwe mugari wekuchimanimani vapanganai murime vanotiwo vagari vechimanimani vanotarisira kuti rubatsiro rusvike kwavari rushandiswe nemazvo kuitira kupedza nzara muvazhinji
vatopuwe land yekuti vakasike kogadzirwe dzimba dzavo vese vari mumatende vaone kupe kogara totangi zvochinaka izvozvo izvo pekugara paita welfare yavo inode kuonekwa nyaya yakadai ngewater connectivity vanoda kuwana metiro yakakwana yekuti vachengetedze izvi taakuende muwinter and we are still in the rain season saka tikutarisire kuti vakasike kudziiswa nekuita kuti vaone upenyu hwevanangise mberi neupenyu saka zvimwe zvizotikoshera zvakanyanya izvozvoizvo kuti vabetserwa vana vavo especially maschool fees that's a struggle pari zvinei anhu arikutambudzika kuti aone mari dzekubhadharira vana chikoro ngekuti aya anhu ari affected saka tingambotarisiri mashura kuti vangadai vaine zvakavakwanira saka vari kuda ruoko rwakanyanya chechitatu tiri kuda kuti maresosisi akadururwa munyika munomu kazhinji anopinde through government tode kuti afambiswe ngenzira yakatsanangurika aende kobatsira beneficiary saka haingave nhau yevari mumatende chete kunyange kumamisha kwatinoraramira kunzoko kutoriwo neanhu ane tende dziri payadhi pamisha yavo saka anodai kutotsimudzirwe pekubetserwa kuti vave ne infrastructure and shelter yakanaka yekuti vaone pekugara
mumwe mugari wepaskyline amai Joyce Zivi vanoti vakashayikirwa navatezvara vavo panguva yecyclone dai vakasara vaparadzirwa musha asi kusvika pari zvino havasati vavakirwa pekugara vanotiwo tarisiro yavo ndeyekuti vatsvagirwe pamwe pekugara pakanaka
pamwecheku pane aibatsirwa nemarata achishi mitiro yekuvakise dzimba imba yangu yaingawandirwa nemwana wangu tiritu amwana ari kuzvikoro ndine hwana ari pamutambani hwana ari pabiriri saka imba yakandowa nditori mumba imomo hapana handiratomboonawo miti yekuti ndidiakise
amai tsitsimungana vepamusha pedyo nekwabiriri vanoti nyaya yechikafu imwe zvimwe zviri kunetsa sezvo muminda mavo musina chirimo
kundopowa metiro ndione kushandisa ndo zvandishushuiro chandinacho
amai Caroline Muhlanga vanotiwo vakafirwa nemurume vakasiyiwa vari parumananzombe nekuti havachina musha mushure mekunge vaparadzirwa nemafashamo
tikuyatakasangana naro ndai ndisipo hangu inini pakafa baba murume nemwana wamukorori Apa yang saya kutip? Sebab saya tercikara. Mata besi kutip nanggut. No, dekutip. Tapi baca siru awal.
Wagari. Ushima ni mana? Wanu tinggi sahaja nuzul. Kita semua banana madomasi. Nizimnya zirima. Kudua wane kurarama. Asi izi zare kunetsa kubwa zaka paradzwa nzimbo iyi. Nedutu mpengo remepo ne mafashamo emvura esekloni dai gorera peram. Zaka mira Studio 7 mshimani mani ndini ilo idamoyo.
Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazwai, mure Zimbabwe, ndino mkamchira mchirongwa chedu cheve chidiki, chandino kupakurai, sondorega rega, ene ndini Maikove. Nasi mchirongwa, tine hurukuro newe chidiki webatore Zanu PF, uyewe MDC. Tukubata nyaya yezwe mashoko, akaburi itua ne hurumende ya Amerika. Ayo anoti, ne maondravo, hurumende ya Zimbabwe, haisi kushanda ne mazo, mkuremekeza kutiro zevanu munyika. Mkuzea nezo nyaya yi, tabata wa Alex Kakanjewe Zanu PF, uyewa Godfrey Kuraone VMD. Tutangane hurukure yedu na waga kanje. Waga kanje ndino mkamchira mchirongwa chedu magadi enyu.
Nivo magadi mkumu.
Aiwa atinani. Mungati uzo maondro enyu waga kanje.
Nya ino ikite mwana wama yebutanga. Nde kutu chalano mboti kodzero jirandi. Nivo ma Amerika chi. Ende vanu wavano chivaru kuchikore kwa kodzero ndiwa nani. Ende chiri kuchikore kwa wano wacho chi uye arugunze arugunze chikora ndiani. Kambu zikora haita ma Amerikani. Ndere kutikana wachitaura zini. Wano taura zichi vapa makuwa. Awano piwa ni ma organization ni ma political parties. Awaka jigara mu Zimbabwe. Awano finance.
Tinonzo wa zinji wano ongora nyazezu matongro wa enyika. Wachikuru zira urumende ya Amerika kutiendre mbe. Nyaya ma sanctions chinonzo wavo vamwe vatereri vanopinda muchirongwa chedu vane maondro akafanana vazhinji vanoti hapana musiyano uripo pakati pehurumende yavaimbove mutungamiriro wenyika vamugabe nehurumende yavamunangagwa imungati nazvo
kupinda kwavamunangagwa kwakatembererwa nemunhu wese munhu wese achiziva kuti vamunangagwa chete ndivo vanogona kufambisa mberi nyaya dzekusimudzirwa kwekodzero dzevanhu wakazviona ndokupa mhenzaniso ana Thomas Mafumo achitenderwa kudzoka munyika wakazviona iwe 2018 election was the most peaceful. It was the first election ever to have a ZANU-PF presidential candidate leading in the preaching of peace.
Tichitarisa zvakaitika munyika gore rapfuura uyezve muna 2018 apo vanhu vanga vachiratidzira vakapfuurwa nemauto evakafa nanhasi nyaya idzodzo hadzisati dzagadziriswa pane zvamungati zviri kuitwa nehurumende yezimbabwe mukuremekedza kodzero dzevanhu here nekuti pane vanhu vakafa kapa
ngativirei kuti vanhu vairatidzira ava vanobva kupato ripi reality on ground ndeyekuti vanhu vairatidzira ava ndeve MGC alliance
asi vagakanje zvisinei nekuti ndewebato ripi pane vanhu vakafa
ndiri kuenda ipapo chechipiri akapa conclusion yekuti mauto ndo akauraya zvakawanikwa pasi even ukatarisa report yakaitwa necommission of inquiry I'm yet to see page racho rinotaurwa kunzi masoja akauraya munhu zvandiri kuedza kutaura ndezvekuti vanhu vaurayiwa first positive step yakatowana vamunangagwa ndeyekuseta up commission of inquiry which is the sole purpose yekuestablisha kuti vanhu vacho vakambofa sei zvanga zvabva pasi zvikaenda pasi everybody from the military cooperative and they just their own side of the story.
Aiwa takunza zvakanaka vagakanje. Tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa. Muri Zimbabwe sezvo tichitema tisina divira takararekera tabata va Godfrey Kuraone veMDC kuti tinzwe maondo avo. Va Kuraone ndino mugamuchira muchirongwa chedu chimakadi yenyu mukoma.
Tinofara makadi yenyu.
Tinofara. Tipiwo maondo enyu.
Hurumende yeAmerica yataura zvatinogara tichingotaura kubva kudhara. ZANU-PF kubvira panguva yamugabe kusvika nhasi haina kana musuro chete wekanhu chekuchakodzero dzavanhu. Tikaona kuti tapinda mumaelection dzatu 2018 naAugust naJanuary wawozogoti rakapera people were killed.
Tambobata wechidiki webato reZANU-PF vaAlex Gakanje. Ivo nemaondro avo hurumende yeAmerica haisi kuda kubatsira nyika yeZimbabwe mungavapindure.
kama hivi institutu za America zikitaura wei zikai zamara mkola mwani weka kada mkola waya dekane mzikiri kuda kutakuta kuyanda ni munu wati ziwati kwa adikiti mzimbabwe kwa perbewana sikure mechezo
chinonzo wawa jinji wanoongura nyaze zwa matongiro enyika wati vumira nene maondro enyupa mati hapana msiano pakati pe hurumende yeva imbo ye mtunga miro enyika wa Robert Mugabe uyeze hurumende ya wa Emmerson Mnangagwa waka kanji iwo wano aiwa icho cha andiso chokwa di waka onao Mnangagwa pa waka tura matome kwa mtunga miro enyika nyika yose yaka pembera kaya ndrambele waka tanangura wakata paka wane election pana kwa zero ziwa jinji za kambu nyikizwa seza itika nenguwa ya Mugabe mungati ina zoezo
wanita tendera mashayo wakiti mudimu sana Mnangagwa nukuti mtaona kuti musiano oriko kakura chose during the 30 years ya Mugabe wanaita ma demonstrations asa tuma kuona muna ka shoot in the street during the tenure ya Mugabe wanaita ma demonstrations asa atina kuona wanu waipuwa mchoko yetu penga chupole lupola mnenga za naa so mtaona kuti humende ya Mnangagwa it is any worse than ya Mugabe
aiwa tinotenda nguwa ndio ya jikana na wakura uone tinotenda shukuru sana kutipa maondro enyu Mure Zimbabwe tashuka kumakumwe chirongwa chedu chanasi. Tichange tichiendra mberi nenyai nemswe chupiri. Pa chirongwa The Connection icho chinotanga na 8 PM chichipera na 9 PM pa page redu re Facebook re VOA Shona. Anukuneka na mfaro ndini wenyu Mike Hove. Mure Zimbabwe. Bye bye.
Aiwa tinotenda zvikuru Mike. Vatereri, musa kanganwe kuterera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisai anoti 909 AM 6175 ne 9825 kHz. Manheru ega ega, ninguva dza 7 PM, svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kunyange hazvo matunhu akawanda muAmerica ari kurambidza vanhu kuungana vachiita zvematongerwo enyika kana zvemitambo nekuda kwechirwere checoronavirus icho chiri kuramba chichipararira. Mamwe matunhu ari kuita gadziriro yesarudzo dzemaprimary mubato remadhemocrats nemusi wechipiri. Matunhu aya anoti Florida, Ohio, Illinois neArizona. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unodipa simba.
Yesu simba
rangu. Vatereri, ndini Tanonoka Wande, ndichikutambira muchirongwa chedu chemasvondo ose chezvechitendero. Nhasi ngatimbotarisai chimwe chitendero chiri kunze kwechikristu. Nhasi ngatitarisei chitendero cheIslam. Tine rombo rakanaka nekuti munyaya iyi, nhasi tina Sheikh Henry Balakazi, mukuru weZimbabwe National Zakat Fund. Ndatanga nokuvabvunza kuti sei chitendero cheIslam chichionekwa sechitendero chine hasha.
Kana tikaverenga magwaro edu kuti muchitendero cheIslam, iyo Qur'ani ratinoverenga rinova ndiyo bhuku redu dzvene, rinotitaurira iro kuti kana vanhu vanotenda vachinge vasvika kwamuri, izvi zvirimo muchapter number 6 paverse number 54, Mwari paanoti iwo waidhaja akalladina yuminuna biayatina fakul salamun alaikum. Kana vachinge vauya kwa muri avo vanhu vanotenda muziratidzo zvedu zvimwari vari kutaura chiti kwavari rugare ngariye kwa muri. Saka nguva nenguva chitendero cheislam chinokurudzira nyaya yerugare, nyaya yerunyararo, nyaya yekugarisana zvakanaka munharaunda. Rugare ngariye kwa muri, kureva kuti runyararo ndochinhu chatinonyanyoposhesa.
Tinowa zvakare kuti chitendero cheislam chinorambidza zvine hasha avo vanobuda muchitendero ichi vachienda kune zvimwe zvitendero zvakafanana nechikristu.
Tida kutanangudza zvakare kuti vamwe vane pfungwa dzekufunga kuti islam inomanisidzira vanhu kuti vange vari vatendi mairi, asi zvisirizvo ba. Nekuti chinotipa kuti tifambe nacho muchitendero cheislam kutora dzidzidzo inenge yakapiwa naMwari kubva mubhuku ratinoti ndiro ratinotora kubva kwariri rino Alqurani randataura nezvaro, tichizotora netsanangudzo yarakaitwa mukurarama kwaiita mutumwa iyo wekuti kwaari ndokwakaparurwa bhuku iri Muhammad rugare ngariye kwaari. Muraramo yake munotipa nzira dzekufamba nadzo. Saka tikaverenga isusu muqurani imomo mupa chapter number 2 verse number 256 Mwari vanojekesa vachiti hakuna kumanikidza kumanikidzwa muchitendero, zvichireva kuti munhu anotenda zvisiri zvekumbunyikidzwa. Kana munhu akapuwa akaparidzirwa shoko zvaakwaari iye kurigashira otenda mariri, uye kana akasarudza kusatenda pazviri hazvimanikidze munhu kuti chitenda, kana kutoti munhu wakuzvita hakutokurova nekuti waramba kugashira shoko. Handizvoba. Saka iyoyo ndo basis yedzidziso dzechitendero cheislamu kuti mukutenda hamumanikidzwi. Saka vanhu vanozofunga kuti yee islamu inomanikidza, sandizvoba. Zvinhu zvekuti vanhu vanenge vaine pfungwa idzo dzekubudikidza nekusaziva kana kuti nekusanzwisisa kwakakwana.
Chimwe chandiri kuona apa Sheikh Barakazi ndechekuti vanhu kana vakatarisa islamu nehurumende, ngatiti kunyika kwakanyanya kuita chitendero cheislam, havasi kuona mutsauko wekuti iyi hurumende here, ava vakuru vechechi vezvechitendero here, zvechitendero zvese zvakangobatanidzwa pamwe chete nezvematongerwo enyika. Sei zvakamira saizvozvo?
Tamunoona kana tichiti islamu tichitsanangudza, islamu inotsanangudzwa senzira yekurarama nayo. Saka mukurarama isisuga tinotarisa zvese zvine chekuita neraramo yevanhu, hapana chinosara. Zvingave zvematongerwo enyika, zvingave zvepamweya, kana iye yamunoti kugarisana pahunhu hwedu, social connection, hakuna chinosara. Nekuti Mwari akatisika akatisa panyika, akatipa dominion yepanyika, zvichireva kuti kubva pakutanga zvakange zvakatonangira nekuti iwe munhu wapiwa kuti chirarama panyika, chiva unotungamirira zvese zviri panyika, asi uchifamba pagwara raMwari. Chireva kuti nematongerwo acho enyika kune nzira yatinofanira kunge tichifamba nayo, yatakadzidziswa naMwari yekuti ngatifambe cherechedza kuti tiri kurarama zvine justice here, hatisi kumbunyikidza vamwe vanhu here, hatisi kujanyirirana pake zvedu here, uye iwewe pake zvako munhu hausi kuzvijanyirira kubudikidza nekusateedza mirayiro yawakapiwa naMwari. Nekuti kana uchitsaudzira uri kuzvijanyirira iwewe, uye uri kujanyirira vanotarisira kwauri kuti unge uchivasagwara. Saka islamu haisiyanisi matongerwo enyika, haasiri divorced from nzira yeumwari.
Tinotenda Sheikh Henry Barakazi, mukuru weZimbabwe National Zakat Fund, nemashoko avo, asi hatisati tapedza navo. Ivai nesu zvekare svondo rinouya apo tichange tichienderera mberi nenyaya iyi. Aiwa vateereri, munoziva kuti uyu nditanonoka Wande ari kuWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda tanonoka Wande. Tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro nawo zvakare. Mamwe makambani orambidzwa kutengesa pamusika wekunze achipomerwa mhosva yekudonedza dhora remunyika. ZANU PF yokunda MDC musarudzo dzemakanzuru, asi ZESIN ichikurudzira kuvandudzwa kwemimwe mitemo yesarudzo. Nhasi kwapera gore vanhu vawirwa nedambudziko recyclone Idai kumanikaland nemasvingo, asi vakawanda wavo havana pekugara. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani nenguva dza 6. Kana mchida kutitumira tsamba mbozha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Anokoneka ine mfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC. Dukfia mina Gibbs Dube munaudze isindebele.
So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele. Hola.